Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera ndira 28/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika rinoumba komiti ichaferefeta uori muvakuru vakuru veZimbabwe Travel Authority. Varimi vochema-chema nekukwira kwenyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwemombe dzavo.
Mapati vakatita kwaita kuve mabhanditi chaiwo kuita kuve vanhu vane mhosva hombe vakapara muno munyika. Musi watakasungwa takaenda nerori vanhu vachimiwe nemvura, vanhu vachinyorova, hazvina kumira zvakanaka.
Nhasi tichakupai hurukuro yataita nemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reCitizens Coalition for Change vari umiriri wemukobha vaAmos Chibaya vachitsanangura nezvemagariro avo vari muhusungwa. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika vamwe vezita Mangaliso Ndlovu nezuro vakadoma komiti yakakosha yevanhu vashanu ichaferefeta kuona kana vakuru vakuru veZimbabwe Tourism Authority vakaita zvouori mukuzvipa mazimari ekubatsirika munguva dzeCovid-19 anosanganisira mari yekushandisa kumazororo pamwe nekuzvitengera chikafu. Komiti iyi inonzi ichange ichitungamirirwa nemunyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vari Sachigaro uye iine vamwe vakuru vemuhurumende kubva mumapasi akasiyana-siyana. Komiti iyi inonzi ichange ichitsvaga kuona kuti mari dzekubatsirika idzi dzakanga dzabvumidzwa here uye dzakapiwa zvichienderana nemutemo wePublic Entities Corporate Governance Act here. Asi vanhlovu vaudza Studio 7 nhasi kuti havasi kuti pane uori hwakaparwa, asi kuti vari kufungidzira kuti pangadai pakaitwa zveuori. Vati kana pakazoonekwa kuti pakaitwa zveuori, ndipo pavachazopinza komisheni inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Asi vaAlois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanoti hapana zvitsva pane zvaitwa izvi, vachiti zvinongoperera mukutaura pasina anosungwa nenyaya dzekuita zveuori muhurumende.
Chekutanga chatinofanira kunzwisisa ndechekuti izvo zvinhu zvinongogara zvichingoitwa mumapazi ehurumende kana kuti muhurumende kuti vaise makomiti akafanana neiwayo, asi chinozobuda hapana. Tingangoona hangu saminisa aruda kungoitawo zvinoitwa nemamwe maminista kana pachinge pabuditswa nhau dzeuori mune mamwe mapazi ehurumende aanenge ari pasi pake. Matanho atorwa iwayaya matanho angogara achingotorwa nehurumende. Saka isusu sebazi rinoonawo nezvekurwisana neuori, hapana chitsva chatinoona chichabuda pamusoro pedanho iro riri, nokuti hapana tinomboona achizoenda kana kuti achiiswa pamata redzi mosha kana kuti nyangwe akaiswa pamata redzi mosha, asi nyaya yacho inozongofa nekufamba kwenguva.
Tiri kunzwa muri kuti hapana zvitsva zvinhu zvagara zvichiitika mumapazi ehurumende. Tingati here panenge pachizowanikwa vanhu vavasina mhosva dzavanenge vapara?
Nyaya dzeuori dzakatekeshera muhurumende uyezve mapazi ehurumende. Chinonetsa ndechekuti vashandi vehurumende vanoona zvinenge zvichiitikawo kune vakuru vakuru vari muhurumende kuti nyaya dzeuori dzinongoramba dzichingoitwa pasina munhu ambosungwa. Saka chidokwa dokwa chikurwisa uori kana kuti chekuda kugara upenyu huri pamusorosoro chakanyanyisa mune vashandi vehurumende, ndokusaka muchiona vakuitawo mapitse kana kuti makwikwi nevamwe vakuru vari mushandira muhurumende. Saka kana pasina urongwa hwakati chikiti kana chidokwa dokwa chinofanira kuitwa nehurumende chekupedza uori, nyaya dzakafanana neidzodzidzi tichangoramba tichidziverenga tichidziona dzichiitika, nekuti hurumende haina shungu kana kuti political will yatinogara ichingotaura iyaye yokurwisa uori. Vanorwisa uori pamuromo chete kana kuti mumapepa, asi zvinenge zvichiitika pasi apapa zvakasiyana nenge zvichitaurwa nevakuru vehurumende.
Vanga vari vaAlois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunhare nestudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union rinoti varimi vose vekumaruwa pamwe nevemapurazi vari kushishikana zvikuru nekukwira kuri kuramba kuchiita nyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwezvipfuwo zvavo zvikuru mombe. Mutungamiri wesangano iri amai mai wePGT vanoti mbavha dzemombe idzi dziri kuuraya mombe dzichitora imwe nyama dzichisiya imwe mumasango madziri kuurayira, vachiti dambudziko nderekuti kune vanotenga nyama iyi zviri nyore, izvo zvinoita kuti mbavha dziwane simba. Ngatinzwei vachitsanangura.
Dambudziko rekubiwa kwemombe idambudziko riri kushungurudza varimi vemombe zvikuru. Varimi vari kurasikirwa nemari zhinji pamusana pekubiwa kwemombe kumaruwa nemumapurazi. Chinonyanya kurwadza ndechekuti mbavha idzi dzinouraya mombe votora nyama vachisiya mabhonzo, matumbu nemaguru zvemukati, vozonotengesera vanobika mumadhorobha avo vanotenga nemutengo wepasi zvikuru, asi vachiziva havo kuti vari kutenga nyama yemombe dzakabiwa.
Zvii zviri kuitwa nemapurisa pamwe nevarimi kudzivirira dambudziko irori tichiona kuti riri kuramba richitekeshera, amai Jiti?
Mapurisa pamwe chete nevarimi kana vari mumabhizinesi emombe vana makomiti anonzi BAST, Business Against Stock Theft, aya anobatsirana nevarimi namapurisa kuchengetedza zvipfuyo. Dambudziko riripo ndeyokuti vamwe vedu havakoshesi kuvawo nhengo yemapato aya, asi ari makomiti anobatsira zvikuru panyaya yekuchengetedza zvipfuyo zvedu.
Tingati here mitongo iri kupiwa kune vanenge vabatwa vachiba mombe haina kusimba zviri kuita kuti vanhu varambe vachiba mombe idzi?
Mitongo iri kupiwa vapari vemhosva vezvipfuyo ndinoona yakakodzera kuva zvairi, nokuti ndinoona sokuti kuwedzera mitongo handizvo zvinoita kuti zvipfuyo zvisabiwa. Ndinofunga kuti zvimwe zvacho inyaya yokuda kupfuma nekukasika, nokuti vanoona sokurima riri basa guru rinotora nguva kuti vawane maretenzi. Vamwe vava neunyope hwekushanda, vanoona sokuti kuba kunoita kuti vararame.
Ishoko ripi ramungasiyira varimi nevateereri pane ino nguva takatarisana nayo nyaya yekubiwa kwemombe?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti ngativei vigilant nekuchengetedza zvipfuyo zvedu. Tishande pamwe chete namapurisa, tibatsirane nekuteedzera mitemo yetrespassing, tichisosawo nzvimbo dzedu.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vari parunhare kumacheke nestudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tivabate nemuvhuro kuti tinzwe kuti nyaya dzekubiwa kwemombe dzakwira zvakadii kana kudzikira zvakadii kubva mugore rapera, asi vanoti mapurisa ari kuita zvose zvaanogona kurwisana nedambudziko iri.
Nyaya dzemombe dziriko hongo, asi mapurisa vari kuita mapatrol, mapurisa vari kudzidzisa vanhu mhondo dzichengetwa sei. Ndofunga ndinokwanisa kutaura musimande kuti titi isusu nyaya idzi dzakakwira kana kuti kwete. Ndaona ripoti yedu yekupera kwegore.
Tiri kunzwawo kuti ivo vari kuba mombe havari kuwana simba rekuba mombe nekuti vari kuwana kwekutengesera nyama kune vanobika munzvimbo dzakasiyana siyana dzinotengeserwa chikafu. Mapurisa ane zvaanokwanisa here kuita kuona kuti ivo vari kubika chikafu ava vatenga nyama kune mabhucha akanyoreswa?
Mazuva apera aya mapurisa akaita yatoti pachirungu maredhi kuvanhu vese vanotengesa masadza nzvimbo dzakasiyana siyana madhorobha akaita seHarare, Bulawayo, Dana Gweri, Masvingo nedzimwe nzvimbo, tikasunga vanhu vakawanda. Zvinhu zvatogara tichiita, tichaendera mberi tichizviita. Tinongokurudzira vanhu kuti ngavatenge nyama kumabucha anima payment, mabucha anima revenues. Zvinobatsira kuziva kuti wani vanhu vasikutengesera nyama ine zvirwere here, chepiri vanhu vasikutengesera nyama yakabiwa here. Ndozvimwe zvatokwidzira veruzhinji izvozvo izvo.
Tinonzwawo kuti kune makomiti anoitwa nevarimi vachishanda nemapurisa. Zvii zvamungaitawo kukurudzirawo varimi kuti vange vachipinda mumakomiti akadaro iwayo?
Nzvimbo yega yega ine varimi kune mapurisa, ngavatore mukana vapinde kumakomiti aripo iwavo. Zvinobatsirawo mukurwisana nenyaya dzekubiwa kwemombe.
Vanga vari mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, nepfenyuro yenyu yamunofarira Studio 7 yava kuda kuparura zvirongwa zvitsva zvichange zvichitepfenyurwa nemusi wemugovera nemusi wesvondo. Tichange tichiburitsa nhau dzekumaruwa nemusi wemugovera uye nhau dzakanangana nemadzimai nemusi wesvondo. Chirongwa chimwe chete chinenge chine maminitsi makumi matatu. Mune mazita here amungape zvirongwa izvi? Kana muine mazita amunofunga kuti ndiwo anokodzera kupiwa zvirongwa izvi, titumirei mazita acho. Kana zita ramunenge matumira rikashandiswa, tinokupai mubairo weredhiyo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Miriam Madziva Sibanda, avo vanova ivo mumwe wevapepeti venhau vakatanga kushanda neStudio 7 makore makumi maviri apfuura. Nepfenyuro yeStudio 7 yakasvitsa makore makumi maviri ichitepfenyura nezuro.
Zvinofadza kuti takatanga chinhu chakange chakanaka, chakwanisa kurarama makore saya tichikura. Nokuti ndinewe kana zva takatanga Studio 7 yanga isina mutsindo wayanayo iko zvino. Asi zvinhu zvinongofadza uchitarisa mashure kwatakabva, masorero ataita nhau nekuzotumira nemaitirwo acho azvaakuitwa iko zvino. Aiwa, takabva kure. Asi zvinongoratidza kuti nyange isusu tirisu takatanga zvedu, imimiwo makazouya muchienderera mberi nebasa, muri kungoenderera mberi nebasa muzvakanaka, uye mhepfenyuro iri kukura ichibatsira kutaurira vanhu vari kumativi mana enyika zviri kuitika nerimi dzavanokwanisa kunzwa, vachizvinzwawo ivo panhepfenyuro. Pane kungonzwa vatungamiriri chete kazhinji, ndo vanopiwa mukana yekutaura.
Mungati imi zvii zvanyanyosanduka pakutepfenyura kwamakatanga muchiita nezvamakuona zvaakuitika mazuva ano?
Ndofunga maitirwo azvaakuitwa. Ndinoyeuka mazuva atakatanga tamtume yaya yanonzi pachirungu marekodha airema chaizvo, aida mabhatiri, aida madhiski acho, uye kuzogara pasi kuti unyore ugotumira tainge tisina masai sai kana kuti internet connection pachirungu taitoenda kune ainzi ma internet cafe wotumira nyaya yako neemail womirira kuti gadziridzwe ikoko ku Washington yodzoka maimheya wozomhanya kuchienda kumba womirira kuti ufonerwe kugoita recording asi uchitarisa iko zvino zvizhinji zvinhu izvi zvaakukwanisika kuita parunhare mbozha nekuti masaisai aripo panhare mbozha ipapo saka ndinoona kunge zvareruka kana kutora vanhu vachitaura zvaakungoitwa zvese parunhare mbozha saka ndozvimwe zvinhu zvatirerukei izvozvo
tombotarisa izwi remadzimai panhepfenyura muri kuona rawedzera here kana kuti pane zvimwe here zvingaitwe kuti izwi remadzimai riwanikwe richinzwika
zvati kwirirei Marvelous asi pachi nemukana wekuti izwi remadzimai riwedzerwe nekuti ukatarisa uwandu hwemadzimai uye kuti mukurarama ndo vane mutoro mukuru wekuona kuti nyika iyo inova inotangira mumhuri mhuri dzamira muvana vadya vapfeka zvese zvakatarisana nemadzimai asi ukazoona kunoitwa mitemo inobata mararamiro edu madzimai hatisati tanyatsosvika pekuti tingakwanisa kunge tichikwanisa kuvandudza mutemo tiri tega tikati ngatimirei semadzimai tiri kuda kuti ichi chiitwe chinova chinhu chichiri kutoda kuti madzimai ashande pamwe chete kwete vari vega asi vaunze varume pamwe chete vavatsigire vaone kukosha kwekuti madzimai apihwe mukana wetaura zvavanofunga zvavanoona mararamiro avari kuita nekuti tinoti anoziva kuswina kwesangu ndiye akaijeka saka madzimai anoziva kuoma kweupenyu naizvozvo vane masolutions ekuti zvingagadzirikwe sei upenyu hugorerukira munhu wese
tomboti pane vamwewo vechidiki madzimai vari kufungawo kuita basa iro rekupepeta nhau ngavapawo kurudziro yekuti chii
kurudziro ndeyekuti mikana iriko asi inoda kuti unge uri munhu ari kuziva zvauri kuda nekuti miedzo yacho irimo yakawanda mubasa rekupepeta nhau udzvinyiriri watingati uya pachirungu sexual abuse iriko zvakanyanya zvinova zvinhu zvinofanirwa kuti munhu kana uchinge wati uri kuda kuita mutonhau unofanirwa kunge uchizviziva izvozvo abuse yacho inotanga pamashandiro amunoita nyaya dzaunopiwa kunzi unyore semudzimai unogona kuona unzivo haupiwe mukana wekushandawo panyaya dzinogona kunge dzichinzi kana riri pepanhau dzinoenda papeji 1 dziya
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro nemurongi wemisangano mubato recitizens coalition for change uye vari mumiriri wemukobha mudare reparamende vaamos chibaya kuti tinzwe kuti vanga vachibatwa sei vari muusungwa
majonga mapati vakatita kwaita kunge mabhandi tichayo kuita kunge vanhu vane mhosva hombe vakapara muno munyika zvakaoma ndingati muti watakasungwa zvakaenda nerori vanhu vachiniwe nemvura vanhu vachinyorova hazvina kumira zvakanaka taenda kumasales epaharare central haasiri kushanda ese hakuna mvura hakuna zvakare matoilet regai ndiende mberi ndichiti tazoenda kuHarare remand prison mukomajonga masales aripo anofanira kuti vanhu vagare vari 40 asi taigara takatsikirana sembeva dziri mumwena vanhu vari kuma 150-180 vanhu vachirara vakamira toenda zvakare kubva kuHarare remand prison toenda kumatare edzimosva motikari dzinoshandiswa dzofanira kunge dzine vanhu kuma 80 asi taipinda tiri kuma 200 mota imwe chete vanhu vachitsikirana zvakare vamwe vachifenda saka ndingati mabatiro ataita asi mabatiro evanhu vasina mhosva yavakapara taita kunge vanhu vakatota mhosva inosisa
Kaspatina mose taka para mkuma chonga.
Chichi nga waita kutu mufunga kutu maibatu kwa shakashata. Tuchona kutu wasunga wese wa ningu wa chungu batu kwa nzira imwechete.
Isi chinangwa achewa na wama chinyangwa. Wete kuti kinga iti zekara sure. Ne wondorebiwe shanduko. Kina iti zekara sure. Kushandirwa newe Zimbabwe kutuwane na mwana na kanaka. Asire gandhi timukoma wangu. Ati zekari sure. Kutu munyikamwe me shanduko inonza kudirilo. Munyikamwe me shanduko inonza rufaro. Munyikamwe me shanduko inonza urumendelano.
Tosika pa mosha ya maa mchipome rwaimi. Makatambira sei mosha yoi.
Chokutanga hari gani kukazirise mukoma jonga. Chonzi mosha ipapa hapana. Nekuti misangano ekuitira muzimba. Ino bumidwa. Hakuna mtemo munyike Zimbabwe. Uno zirisa watu wake msangano yavo. Pa private place. Pa ambaite private place. Hamuti hizi muzirise mapurisa. Saka hapana mosha ya taka para. Waka para mosha ande avo. Waka sungwa na sina mosha.
Asika muri kunzi mamwe nechinangwa chekukonzera mhirizhonga kuungana kwamaiita vachibaya.
Icho ndo chinangwa chevakatisunga. Chinangwa chedu isusu chaanguwa tokuita musangano wedu. Maitira tinongoita nguva nenguva. Chinangwa hatigoni kupiwa kuti mamutikata chinangwa chakati. Nekuti musangano wedu hapana mhirizhonga yakaitika. Hapana mhirizhonga yangairipo. Saka iye akaraudza kuti vanhu vaungana apa.
Toshika panguwa ya makazo piwa mkano yoku visa marechi batiso. Makanzu wa sei, mshire mekune mapiwa mtongo yoye kutu mvise marechi batiso.
Shekutama kandata chokutanga ni chokuti, andi goni kana kigoni kufara. Chikondo chiri chokuti, atai famila kumbo sungwa. Mekuti atina mwoto tata kapara. Chakatakato gumbuka kuti, mapuri za aya. Mechi urumende chacho, wakala kitangisha kuna tukungura nukutu sabaka titira, azaifana kumbo ikita, ita atina mwosa ataka para. Saka atibo nukufarila kukua mchongo kuzinda ya kuzimba, amutina mwosa ya matara. Zoba jizitangwe zinua mwe Zimbabwe kutumisangano, ye muzimba, aine ime police clearing, ino vumidwa, na iso so ataifana kumbo sungwa mko majonga.
Kana mchiti mima msingafane unge mchimbo sungwa, mchate zirele zakatarwa ni matari kutimunge mchenda kuno zipira kuma puri saso ndore garega ni zungwe zise zakadaro.
Chosa iso, tinoteleza, asu mtemo nika, unotupumira, kutika mkande masungwa, jitiri pa mtemo, jitina taro kano, munotende kwa kusungisa, kana kusunga uyo wacho, anenga kusunga mtu wa mwote ya matara. Saka zoro, tinoteleza. Kisha kanguwa ipote haiwa, wakati sunga, kituwa mwose ya tapa hara, kika ito wanozi unlawful detention, kika garamu kati, sina karo kano, kisha kia garamu temo, kutuwa ni hila havo, wate brought to justice.
Tonzo kutikune nengo zakabata chirwere cha COVID-19 ziri musungwa, zaka kwanisa herunge zichuana kura apuka kana mishonga?
Sasa munu mkuziwa kaku, ime ama hede ya kamata wane COVID, mbezo natana ngura. Patari gara, menwa gariro, ano itatipare no kutapurila anwa. Eti hewete COVID. Atipi nga mfuzo hengu, akunda mchonga hiriko. Mwa zungu katapinda nyoka. Urumide ya tata. Chana ndo hitaku gona, utonezi mbatu wa fari. Kutai wa, kutia misa, chitorai mimi, itayende mberi, mtamele mbudirido, mwene mtaro, mwene urumendera.
Nangamaka teri raku murongi we misangano mbatore CCC uye varu miri we mkoba mdare paramende vamo Chibaya mchurongwa chedu upenyu wedu. Muna uze mitambo. Vanotungamira mitambo ve Sports and Recreation Commission vanoti vaisa chikumbiro kuhurumende kuburikidza nebazi rezvemari kuti ipe mari kuzvikwata zvenhabvu zvenyika zvema Warriors nemite Warriors. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sachigaro we Sports and Recreation Commission maGerald Mlotwa vanoti vane chivimbo kuti chimwe chavo chichanzwiikwa chitevera ruyamuro rwavakawana apo maWarriors akaenda kuAfcon. Gorapera.
Football at national level, that is the Warriors, the mighty Warriors, should be funded, you know, from the treasury. That's our recommendation. And then it's for government to work
takakumbira kuhurumende mari kuti vabatsire maWarriors asi tichi takamirira kuti tinzwe kuti vachatipa here kana tavasi kuti
vamunotywa vanotora kuda kuti Zimbabwe itevedzerewo zvinoitwa nevekune dzimwe nyika uko hurumende dzinopa mari kuzvikwatsa zvenyika apo zvinotamba nevekune dzimwe nyika vamunotywa avo vanovezvekare mukwasha wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vari kutarisira kuti panosvika musi wa31 kurume gore rino mapazi ese ezifa anenge aita sarudzo votanga hurukuro nefifa kuti Zimbabwe idzorwe munhabvu yepasi rese Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende munyaya dzeutungamiri hwenhabvu izvi zvakauya mushure mekunge SRC inove bazi rehurumende yakadzinga basa bhodhi rezifa raitungamirwa navafelton kamambo nengo yeWarriors Friends Club vaphilip regede vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza asi inofarira kutanga yagadzirisa zvakadzingisa Zimbabwe munhabvu yepasi rese
izvo tinonzwa tichifara chaizvo kuti vanenge vakupohwa mari asi tine rimwe dambudziko ratinaro rekuti kuti hurumende iyoyo at the same time vakaita kuti vavharise vakomana kuti varegere kutamba maInternational Games saka zvinhu zvekuti kuti vape maWarriors mari vasingatambi maInternational Games ende vapanha towadawo futi kuti vapanha ivavo vachiwana exposure yekuti vaenda vachinotamba bhora kunze ine zvi takangobvarirwa tiri mukati saka hatisati taziva kwatiri kuenda so far
ukuwo mutsigiri wedynamos vakennedy tatenda gova vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza
totenda hurumende because it's an improvement kumaplayers edu ukupiwa kwavanoita mari ndoshungu dzavanoitawo mukurambo wavachida kutambirawo nyika uyezve tinotenda nekukuriridza hurumende kuti irambe ichisponsa maWarriors yedu nemamighty Warriors kuti bhora rirambe richienderera mberi
hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo mutuli muve kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi maWarriors akapedzisira kutamba nedzimwe nyika kuAFCON 2022 uko vakapedza vari pasi pasi mugungano raisanganisira Guinea Malawi neSenegal ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
iye zvino tokupai mashoko abva kwamurimi vateereri ari pamusoro pekusvitsa kwakaita Studio 7 nezuro makore makumi maviri yaparurwa
pastudio 7 pastudio 7 mamuka sei munotaura mukumajapera ngwe yandiri kuno kusouth africa papendo chiti makorokoto makorokoto pane fenyuro yevanhu nefenyuro yestudio 7 tinotidai musipo tingadai tisingazivi zvinoitika munyika makatikoshera rambai makadaro rambai makadaro neunyanzvi hwenyu tinokunzwai tiri kuno kusouth africa tinokunzwai tiri kuzimbabwe tinokunzwai chero kwatinenge tiri makatikoshera tinokutendai vana mukoma jonga vana mukoma blessing nevamwe vose vana gips dhuve nevamwe vose nevose vakafoma studio 7 inokoketedzai chiti chishuviro changu ini zvangu ndechekuti dei yawedzera nguva yekutefenyura naudzitirebei kana kuti dai yatefenyura zuva rose tingafara zvikuru ndinotenda
makadiko estudio 7 isu tinongoti makorokoto makorokoto mwana ari kukura haa tinotenda nenhau dzenyu vana mukoma tananoka hwambe haa ndinonakidza venyu dzenyu dzamunotipa haa munotigonera mese handingakupedzei nemazita makawanda vestudio 7 shure yangu ndinongoti emawanawo muzinda muzimbabwe mavako muzinda wenyu muzimbabwe westudio 7 haa nonga dzine dzakunyisa kundeka mamurwa mangoma muchimhosera mirwa mangoma anonga zvine zvadzora ndozvandinongo kunamata kuti estudio 7 yawanawo muzinda muzimbabwe ndinotenda hangu ndini Peter Chwara
makorokoto makuru kustudio 7 Masvitsa makore makumi maviri muri mumurima yebasa rokushandira nyika yedu yeZimbabwe. Rokushambadza nhau musina divi ramunorerekera asi makazembera pabango romhizha hwenyu wokukusha nhau dzezvinoitika munyika.
Tinotenda vose vatumira mashoko ekukorokotedza Studio 7. Anokuunika ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Gaino kumedisaidi.
Isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithathe ithuba lokubonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhlaka 28 kaZibandlela 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Umba isenzanana elabantu abangocetheshe kakhulu isebenzi kahulumeni ukuthi ziphenyisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho okwenzakalayo okungincedisa ekuthatheni izinqumo engakho.
Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu usebumbe ikomithi ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZimbabwe Tourism Authority ukuhlolisisa kumbe kulenkohlakalo eyenzakala kuyo.
Izilimo ezinjengomumbu, hayi sekuchile sibili sekumhlophe nge masimini, sekuchile. Simadolo zima, kasiwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini.
Izakhamizi zeningizimu yemandebeleni sezidlela evalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu, kuhlangana lokuchisa kakhulukazi kwelanga osokuchiye izilimo emasimini zichile. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi werumba uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe le Manza Mnyama Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukhiphe umbiko ngolwesihlanu esithi usebumbe ikomithi yabantu abahlanu ezasungula uphenyo lwabakhokheli beZimbabwe Tourism Authority, iZTA Board. Ikomithi le iyabe ikhokhelwa ngumnumzana S. Masanga ongunobhala kugatsha lukahulumende lwePublic Service Labour and Social Welfare. Ndlovu uthe lanxa kukhona akusolayo lokho akutsho ukuthi kulenkohlakalo ethe yatholakala kumalunga akhokhela iZTA. Uthe okwamanje ikomithi le izaqhuba loluphenyo ihlolisise njalo ibuthanise ubufakazi yabe ibutholile ibisimethulela umbiko wayo ogcweleyo ngemva kwalokho. iStudio 7 ixoxe lomnumzana Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi uma kulokusolela ukuthi kukhona okungahambi kuhle kakhulu ekuphatheni impahla kaZulu, indlela elula esemthethweni njalo epha wonke umuntu amathuba okuthi azwakale kakhulu indlela elandela yona le ukuthi ngiyakumba isenzanana elabantu abangocetheshe kakhulu isebenzi kahulumeni ukuthi ziphenyisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho okwenzakalayo okungincedisa ekuthatheni izinqumo ngakho kuvamile ukuthi into umuntu angasola ufethe sathi amanyathelo engakayenzi kuphela kodwa umthetho wethu usitshacile ukuthi kuqakathekile ukuthi into enjengale kube lo phenyo oluthethayo so ke ma sengizile ukuthi le zinto ezingabe zisenzakala ngendlela engekho emthethweni nasengibona kuqakathekile ukuthi siwulandelele lo mthetho ngifake ithini engibona ngani izakwenza umsebenzi ngendlela esezingeni eliphezulu sole ukuthi iqiniso kuyini
ngobani bona abazabe besenza lolu phenyo
baphumile kugazethi kodwa obathungamelayo ngenze ngingamhamba ngumabhalane jikelele permanent secretary not secretary general permanent secretary oweministry ekhangela i-public service labor and social welfare ubaba umahlanga nguye ongumgcinisihlalo owekhomentileli bhatikile abaningi kakhulu ngama-chief director kwamanye ama-ministry kumbetho zikahulumeni
kungathi iqembu le-anti-corruption lalo liyabe liphatheka kuphenyo lolu
no mina babe-anti-corruption besolele ukuthi ile corruption eyenzakele bayayenza uphenyo labo oluhlukileyo ma besolele ukuthi kule corruption but mina ma ngithole ukusolela ukuthi kule nto engahambanga kuhle ku-department engaphansi kwami or ku-parastatal engaphansi kwami ngilo mlando wokuthi ngirisethe ukuthi kwenzakeleni ngilo mlando wokuthi mase ngileqiniso iqiniso litshengisa ukuthi kakuhambanga kuhle ngibe lamanyathelo engiwathethayo ngokusemthethweni okwakhathesi angifuni ukuthi ngithi mina kukhona okungahambanga kuhle hayi kusaseyikusolela esizakuncediswa laba abantu abazayenza uphenyo esikhangelele ukuthi into abazayenza ngenesheshana esimahla
umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe esixoxelaye ekobulawayo. Isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapholisa aseqale uphenyo lwesikolo se-Dominican Convent eHarare ngemva kwencwadi ebijikeleza enkundleni zokuxhumana okuthiwa yalotshwa ngumbalisi omkhulu waleso sikolo ilandisa ukuba kule nani labantwana abayisitshiyangalombili 8 asebexotshwe kuleso sikolo ngoba betholakale bethatha njalo bethengisa izidakamizwa. Sizweni uNyathi echasisa kabanzi ngalolu daba.
Into efuna ukuthi sichasise abe-Dominican Convent awazange bafake i-report kumapholisa amapholisa abapha ngokubona incwadi leyo ihamba kuma-social media pages so izolo amapholisa abahambe isikolo bakhuluma lo headmistress labanye amathishala bahamba labo i-Harare Central ukuthi senze ama-investigation so sikhuluma kunje amapholisa basenze lokwane sithina ama-investigations ilike eminingi sizalitshela ngokuhamba kwesikhathi.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele esixoxelaye eseHarare. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zeningizimu emaNdebeleni sezidlela evalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu kuhlangana lokuchisa kwelanga osokuchiya izilimo zithile emasimini. Lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo lidinga uncedo lokudla kulandela ukuselakala kwezulu njalo nyakenye okwabangela ukuthi abantu abambalwa baswele imvuno. Abogatsha lukahulumende lwezokulima bathi isimo sibi kakhulu esiqintini seGwanda lasebhayibhridge. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Osaphethe isihlalo somqondiso wezokulima esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu uthi umumbo olinywe lapho izulu lisewula sutshile kulesi sabelo njalo sebethembele ukuthola isivuno kolinywe ekugcineni. Uthi ngaphandle komumbu ezinye izilimo ezigoqela inawuthi zikhula kakuhle ukuswelakala kwezulu kumaviki adlulileyo sekuthiye le nkomo zisengozini yokucuba ikakhulu eziqintini zeGwanda South le-Bedbridge. Umnumzana Thembi Nkosi ngathi obhethele eGwanda South uthi isimo sibe masimini.
Izilimo ezinjengomumbu hayi sekuchile silise kumhlophe nke masimini sekuchile simadolozima kasiwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini kulomnyaka le mpupu vele stolo lapha siqalisile ukuthi ikhuphuke intengo yakhona.
Unkosikazi Gladys Moyo oyisakhamuzi semawane phansi kwenduna uNhlamba uthi bazabulawa indlala lonyaka.
Phela kulaa nto esizaphuma siyiphethe, indlala izasibulala, izinto ziyadura, konke umpupho bakhwelile, asikwazi vele ukuthi siyenzeni.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Tebondo oyisakhamuzi seludumbe Bedbridge la othi sebelahle ithemba lesifuno esihle.
Mali ngani mali lena ngube kathesi seliphuzile, izilimo eziningi sezithile besizamile ukulandela sawuxwayisa, kodwa hhayi khanya izulu lehlule konke sekuthile emasimini. Balutshwana nje abakumele lapho, kodwa ngokukhangela komkhathi siyabona ukuthi umkhathi lokusaliwoma.
Ukhansila kawa-12 egungwe umnumzana Okediswa Lingane uthi akulanto enhle emasimini.
Isimo sibi sibili, haya akulalutho. Babebatshile kuthile elastic beseGwanda sida-ODA osikhuluma ngendlalena le ukuthi ukudla kumele kutholakale, but akulalutho, akulakudla ejempini.
Uthi ngaphandle kwezilimo izifuyo ikakhulu inkomo zilakho ukuquba ilobanini.
Chile akulalutho egangeni womile enkomeni, hayi enkomeni lakho kubi, isimo sakhona asibarayithi.
Abogatsha lezokulima bakhuthaza uZulu ukuthi ahlakule emasimini ukuze alondoloze izilimo zakhe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uZulu ohlaselwe indlala e-World Food Program ithi abantu abafika bhoso izigidi eziyisithupha 5.7 million badinga usizo lokudla kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemanami eGwanda South, ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila kokwenzakala emaphandleni. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Namhlanje uhlelo lwethu sicubungula eziphathelane nomnotho welizwe lokuthi uthinta njani abesifazane. Asizweni umhlonitshwa wethu ezibetha ngegama.
Mina okhuluma lami kubandla lami engizibe i-MDBT ngumkhokheli wabomama okuthiwa ngesithiwa ngu-National Chair Women. Ngikusenate ngimele iBulawayo Metropolitan. Igama lami elisesithupheni nginguDorothy Modi Dlovu. Kodwa abantu abaningi unganikiza ngalelo gama dandekile abangazi. Ngiyaziwa ngokuthi ngugonyeti wakoBulawayo. Thina njengabesifazana be-MDCT esikhangelane lakho kakhulu nxa sesikhangele ezomnotho. Umnyaka uyaqala sithandekile. Abantwana baye ezikoleni. Ezikoleni lapha kulezinto eziningi esezatshintshayo. Ukubhadala ngeyusa. Iyusa akulamuntu oliholayo lapha eZimbabwe, babili bathathu abangaliholi. Uthole ukuthi omama bathona imini yonke belayinize.
angabhadala kule ilayini yeyusa ayebhadala futhi kulayini ye-RTG. Ilanga lonke umama yakhena engenzanga lutho kukati impilo yakhe isematamatisini, impilo yakhe ise-flea market, yikho lapha athola khona zona lezi mali. Kube nzima-ke futhi ukuthi khathesi usukisela kule Bengula Street ma uzazi iZimbabwe uziyofika kuparenyata empinyeni kwedorobhu. Kufoliwe ngamatamatisi, kufoliwe ngama-flea market, wonke umuntu uthengisa ulude, wonke umuntu uthengisa idelele, wonke umuntu uthengisa ifulawa, uthengisa i-cooking oil. I-computation yangikhona khonapho ukuthi la uzuthi usuyachayise uthi sengithengele lami engxenye kwapho yakuphethe engxenye $20. Uzaphinde uyi-chefune futhi ugade ngayo sobuyele emuva, aphinde ugade ngayo sozisento. Ngoba yena imisebenzi akula msebenzi esithandekile, akula. Lelo lutho olukhulayo lelo kuyaqeda ezikoleni sibile ngxenye usasile sibili angibathaya kuhle kuhle. Ayingxenye ahambe kuzaze ayofika ku-training. Esefike ku-training asithole sikuyisithupha sakhe, kodwa khathesi ukuthi uzasebenza ngaphi akula. So kumele aphume ilizwe aye kwamanye amazwe abe yi-foreigner. Ayehlupheka futhi wonke okudlula lokhu akubalekele ngabo. Abathi bona laba batsha ngase bekhuluma lolu limi labo lwempumalanga ngapha bathi yiringwaza ngkwazwa kuphunga futhi izinto uhlanganisa.
Kulona lolu uhlelo siyake sikhulume lomphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana. Yena uthi uhulumende ulenhlelo eziphathisa omama. Ungathi kulosizo yini abesifazana abalutholayo?
Hayi, iqiniso lihle njalo kalibulali. For example, ngingakunika mina i-example yeZimbabwe Women's Bank. Mina ngokwami ngingummeli wabomama ePhalamende. Ngingumkhokheli wabomama enhlanganisweni yami MDCT. Kumnyaka ophelileyo ngiyabona ngihambise omama aba-more than 700 ukuthi bayebhalisa. Ngihamba nabo babhale bafila amafomu kuthe kabavula amabhenki e-akhawunti bawavula amabhenki. Lanamhla lokhu kunje sithandekile akuba ngitho nengedwa kwazi uzulutho ebhenki lakhona khona lapho. Ngike ngazi ngabuza futhi lami khona ngale ngisephalamenti ukuthi kanti ibhenki leli lincedisa njani. Kwathiwa khona hhayi ukuthi kade ngingakahleli indlelo zemali. Ngeqiniso kodwa ukuthi ngeviki yesibili kaFebruwari sizabe sesihlelekise ukuthi laba abaphathi ntambo sibabuze weda sibabuza ngendlela le yokuthiwa ngama-questions without notice kumbe ngama-questions with notice. Bengilindele ukuthi ngaye siqeda lindaba ye-delimitation lezisekuthi ukuthi kanti kunceda abanjani babake befokeni abancedwayo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Dorothy Molly Ndlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi wakobulawayo, yena engumgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-NDCT njalo engusenator wakobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ngohlelo labesifazane. UChris Gande uselandela ngolwakhe uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani sulukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Angliston Sivanda ocubungula ezombusazwe. Sihlaziya udaba lokwabiwa kwezigaba zokuvota i-delimitation.
Bona kuyinto emangalisayo nje ukuthi amabandla wonke asola kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana
Abazanu PF bayakhala-khala bayacabangelana basolelana bayisola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission abe TPC labo bayakhala-khala abanye labo bakhala-khala ukuthi bangabe beqile bezelwe sasithe eBoreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kuthi ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile mhlawumbe kwesesikhathi urefuli unompe mbe angabafeki kakhulu amabandla ngoba nje sebejayela ukwenza into zomgunyathi lokuqilibezela omunye yabe sebona ngani iqembu lakhe qilibezelwe so kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu beZimbabwe engisingathi ngesilungu ipolarization so ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endaweni ezinjengeZimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuselibala esindebele uyasihlala usolwa nje so yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngama emabandleni wonke omunye lomunye ebona ngazana ukuthiwa uqilebezelo
ngokubona kwakho uhlelo lolu lo delimitation lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kugqilibezelwe na kukhetho oluzayo kumbe kwayenzwa amaphutha nje kuphela
angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo ngoba khonoko ukuthi abezana uPF bakhala-khala abeTPC bakhala-khala lalabana labo bakhala-khala lengcwethi lazo ziyakhala-khala kutshengisela ukuthi bebe yenzi lawa maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi ngamaphutha angenziwe mhlawumbe ukuthi sesikuthi icapacity ukuswelakala kwecapacity challenges mhlawumbe kunye ngamaphutha abe siwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo kade kungelanto abantu beZimbabwe Electoral Commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzile bebhoda bekhekheleza bengena ngapha bedinga ukuthi ama constituents abe labantu ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisileyo ukuvota bekwezindawo amanye ama constituents abengasaphumi so basebenza khona khona kube bekhekheleza bepheceleza bebhoda ngapha bedinga ukuze inani ama constituents ethu asale elithumi lambili otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khona kwabakwenzileyo alubana ebulawayo isele isilama constituents angu 10 kumba angu 9 so khona lokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona nganzani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile bona babezaba le advantage so kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemna ipolarization ngaphambilini ukuthi akusatha kuthenjwana omunye lomunye la befisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe bese kusiba khona amanye amaphutha asiwathi thina the technical and administrative engicabanga ukuthi izek isengabuyela iwalungise abangawenzanga ngabonga ngabomo ngicabanga ukuthi lokho kuyalungiseka khutshelelwe phambili
lo ke bekungumnumzana Angliston Sivanda ocubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba
Alaleli baka Studio 7 liyaziswa ukubana umsakazo wenu uzasungula ihlelo ezimbili ezintsha ngomgcibelo langesonto ntambama. Lezi nhlelo zizabe zikhangelisisa ukubhekane labasemaphandleni ngomgcibelo kuthi ngesonto zihlolisise ukubhekane labesifazane. Ihlelo lezi ngezemizuzu engamashumi amathathu. Ngakho ke sicela lina balaleli lisincedise ukukhetha igama lalezi nhlelo. Olo maphandeni loluphathelane lendaba zabesifazane. Sicela lisithumele lawo mabizo enhlelo kunombolo ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Izaphinda njalo +1 202 465 0818 kumbe ekhasini lethu ele Facebook kuVOA Ndebele loba ebulenjini ku www.voaindebele.com. Uzasinika amabizo asekelwa umuntu wonke, uzathola umvuzo owe radio encane.
Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla silomculi weRumba odabuka eCholocho emaguswini uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe leManzi Amnyama Sounds. Lapha baphethe ingoma zakwezimbili ezintsha. Untunkamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ingoma yakuqala ithi ukuba yisangoma, kuthi esibili yona ithi baqapheleni. Nango uChristopher Mazolo.
Ingoma le ethi kungcono ukuba yisangoma, kusho ukuthi ngiyengabheka okwenzakalayo esimeni sabantu abantu basizwa abasiza abantu bayabasiza kodwa kubuye kube khona ubugebe ngabenzayo ngoba uthola abantu bethu basiza abantu kodwa begcine sokubana bafundisi nabaprofiti abadungilahle ntwana.
Kule ethi baqapheleni ukhuluma ngani ncu?
Lana ngikhuluma empilweni uyatha umuntu uphila naye, umuntu uthola ukuthi uyakucindezela noma umuntu uzitshela ukuthi umndeni wakho noma uyifamily yakho, uthola ukuthi kukhona akwenzayo ongakuthandiyo okucindezela wena ngokwempilo.
Abalandeli ubatshiyela aphi amazwi?
Kubalandeli bengithanda mpela ukuthi kabasapoti besixhase kakhulu mpela emculweni kakhulu enyaweni lwakithi lwasesikhalangeni lasezindebeleni mpela, ngoba yiwo umculo esesiwukhangelele kakhulu ukuthi yiwo umculo esinawo besithengela amasidi kuzo ukuthi phela sikwazi nathi ukuthi sikwazi ukuyarekhoda sikhiphe izingoma bengathengi la aba ama pirate ama 1010 lawo
kuze makhulu kuze mamaba lapho sidila khona kuze matiti kuze mamaba kuze makhulu lapho sidlala khona awusizwe sami abona masaba sesama nje bayangijujuza abafana bamathi hayi njalo. If you are going to die, I'm going to be a little bit.
Siyabonga Ntungamili, namhla ubesiphathele umculi uChristopher Mazolo Ncube ophuma eTsholotsho ehamba leqembu lakhe leManzi Amnyama Sounds. Singeke sihlukane isihlobo, nanzi ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umphathi ntamba ogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe yomnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Usebumbe ikomiti ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZTA. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.